Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechi Friday the 13th October 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Zvakadai so zvinhu zvinongotadza kuti maishisi akada sasadhiki hongu akakosha, but hapana chakanyanyo simba kana atingati action chaichayo yaingatoizoite ingatadzo kuitwa nevana veZimbabwe.
Sangano reSADC rinobudisa gwaro rekupedzisira rezvakawanikwa nechikwata charo pamusoro pesarudzo dzakaitwa muZimbabwe gore rino.
Uhu hurongwa hwakakosha zvikuru kunyika yeZimbabwe, nokuti seZimbabwe aimu yedu ndeyekuti makore mashomanana anotevera tive tinodeclarewa neWorld Health Organization.
Chirongwa chechina chekubaya nhomba yekudzivirira mhetamakumbo kana kuti polio pavana vaduku chiri kupera nhasi. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti sangano reIMF ndiro riri kukonzera kuti Zimbabwe itadze kubhadhara zvikwereti zvayo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano reSADC rabudisa gwaro rezvakawanikwa nenhumwa dzaro pakuongorora kwakaitwa sarudzo muZimbabwe gore rino. Rimwe gweta rinoti zviri mugwaro iri hazvibetseri kana kufadza zvizvarwa zveZimbabwe zvanga zvakamirira kuti SADC ichagadzirisa zvunhu munyika. Gweta Kenneth Masie vaudza Studio 7 kuti nyaya yekuti SADC ichashedzera kuti muZimbabwe muitwe imwe sarudzo yaperera mugwaro iri.
Ya zvabuswa mugwaro izvi hatione senge zvinhu zvinoshamisa, because zvinhu zvarikaobservo nangwe nemamwe maobservers astori iroo yeSADC. But chakanaka neripoti ndechekuti yabuditsa hayo kuona kwangu achiita kwakuona kwawakaita maelections kunyanyanya nyaya dzeintimidation dzaiitwa nevakomana vefas nemamwe zvekare mainstances yokuti amo mapolling station awanga achiti 93% anga haana kuposta maresults kunze. Saka zvinhu zvakadai so zvinhu zvinotaridzawo kuti election inogona kuve yanga ine dambudziko semabudisiro aungoita muripoti irori.
Zvinobatsira chii kuzvizvarwa zveZimbabwe kana SADC yataura zvinhu zvakaita sezvizvo pasina chikuratidza kuti pane pfungwa dzokugadzirisa zvinhu zvakaitika?
Zvinhu zvakadai so zvinhu zvinongotadza kuti maishisi akada saSADC hongu akakosha, but hapana chakanyanyo simba kana atingati action chaichayo yaingatoizoite ingatadzo kuitwa nevana veZimbabwe. SADC hongu yabuditsa gwaro rayo zvavakaona uyezve chainongokwanisa kungoita marecommendations sezvavakaura mugwaro ravo yekuti hurumende ione ichikurumidza kualaina mitemo yekuvhota neconstitution, and izvozvo ndo handikati ndo pavanokwanisa kugumira ipapo. Asi kana dziri nyaya dzokuti pazonzi pacho imwe election izvatadza paripoti kuti ivo havakwanisi kudaro.
Saka vamasiye, kana makatarisa zvabudiswa mugwaro iri, munoona sekuti SADC ichaonekwa sesangano rinogona kugadzirisa zvinhu here kana kuti rinotya kugadzirisa zvinhu?
SADC tichataura zvaudo vamasadhaka atachimbotoona panguva pfupi yapfuuraya zvinotoita senge yatingati inganzi progress nokuti panguva pfupi yapfuuraya SADC yange kanyarara yakaita chimumumu especially kana zichiri nyaya dze Zimbabwe kana kutambudzika kwavano veZimbabwe izvi zvazonango hazvo zvazvisiri izvo zvatachitarisira kuti vave vachibuda vachitaura vachiti jo nenyaya dzokuti voda maybe vanenge vachiitawa ndingazi madiplomatic relations origin zvinhu zvanengati inogwa iri progress kubva pane zvimwe zvinhu zvatachimboona iri SADC ichiita. Saka tingambonyanyi kuvasora stereki nokubudisa gwaro iri, but tinongokurudzirawo kuti dai vanga vanyatso kuti jo semaonero aanga achiitawo ka kuti semaonero aiitawo avanhu veZimbabwe kuti sarudzo iyi yanga isina kumira zvakanaka, and panga pane atingati manomalies aikwanisa kuti dai yanga ri sangano rine mazino raigona kungototaura kuti panga pasina sarudzo muZimbabwe.
Avo vange vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masiye vari parunhare neStudio 7. Zvichakadaro, vanokokera bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change mudare reparamende vaAmos Shibaya vanoti zvinhu zviri kugadziriswa, vachiti vatungamiri veTCCC vakabatana mukugadzirisa nyaya idzi. Tabata vaShibaya tikatanga nekuvabvunza pamusoro pezvakaitika nezuro pavakaenda negwaro rebato ravo kumutauriri weparamende, vachiti nengo dzeCCC dzeparamende dzidzorerwe muparamende.
Zvamabvunza ndoo zvakaitika. Tatine sangano redu guru reCitizen Coalition for Change ratinoti iro Citizens National Assembly, apo pakakurukura nyaya dzakawanda chose dzinosanganisira nyaya dzokubirwa kwamaelection, dzinosanganisira nyaya dzokuti maMP edu akadzingwa kudare zvezuro. Ndakaendesa gwaro kuparamendi kuna spika kuti vaongorore nyaya yavo vadzose decision yavakaita yekuita recall maMPs edu. Chikonzero chiri chokuti munhu uyu akarekola maMP edu hatimuzivi musangano medu. Saka ndichida kumubvunzo wenyu wekuti pane here zvati zvaitwa. Mhinduro yangu ndeyekuti hatisataona mhinduro kubva kuna spika of parliament maringe netsamba yedu yatakavapa yenyuto nemafambisirwo akaitwa basa apo pakadzingwa maMP edu.
Chimwe chatiri kunzwawo kune vamwe vanenge vachitumirawo mameseji kunoku vaShibaya ndechekuti vaNelson Shamisa vanonzi havasi kutaura nenzwi riri pamusoro kuti vanzwikwe panoitika zvinhu zvizhinji, vanotora nguva kuti vataure kuvanhu. Munoona sekuti zvinotaurwa izvi zvingava zvechokwadi here kana kuti pane chikonzero?
Angazvavo mashoko anotaurwa nevanhu vanogona kunge vasingahusisi mafambisirwo anoitwa musangano. Nezuro chaiye mukuru wedu vaShamisa vakaadhiresa press conference vachipa kunyika, vachipa kupasi rose zvanga zvabuda mudare guru reCitizens National Assembly, vachitaura vakasimbisa chose. Saka ndingangoti nini, kusaziva kutaura nevanhu vanenge vasingazivi zvofamba sei, asi president wedu vaari kutaura kubva patakabva patsaro dzakabigwa idzi zvemhando pamusoro, hapana pavakambonyarara. Vari kutaura zviri pachena kuti the election was flawed, zvinofamba zvakanaka, nguva nenguva rinongotaura mashoko aya. Kechipiri, president wedu vaShamisa vakapedza kutenderera nyika yose nemusi wechishanu chevhiki yapera vachihwa kuvana veZimbabwe vari kumativi mana ese enyika kuti zvakambofamba sei pasarudzo, vachipazve yatinoti way forward kana kuti nzira dzetokutora semusangano dzamakangonzwa zviri pachena kuti tichange tichizoita inonzi political action inosanganisira kuti vanhu vagone kudiita nekutaridzira zviri pachena zvisina mhirizhonga mukati. Saka ndingati purezidendi wedu hapana pavakambonyarara, uye vari kutaura mashoko vakasimba panyaya zviri kuitika muZimbabwe.
Asi makabata nenyu mubato renyu
bato reCCC isunga one sunga dozen, takabatana zvokurevesa chuma chemuzukuru. Saka hapana dambudziko mubato redu. Mukaona maitiro atiri kuita musangano yedu zvichitaura kuti vanhu vari pamwe chete, hapana pakupo kana kuripo.
Avo vange vari vanokokera bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change mudare reparamende vaAmos Shibaya vari parunhare kuGweru neStudio 7. Patataura navaShibaya, gwaro reSADC range risati rasvika mumaoko edu. Chirongwa chechina chekubaya vana vane makore ari pasi pemashanu nhomba yekudzivirira mhetamakumbo kana kuti polio chiri kupera nhasi. Bazi rezveutano rakazivisa kuti vashandi vezveutano vachange vachishandira vanhu mudzimba pamwe nekukurudzira veruzhinji kuti vaende munzvimbo dzinowaniswa utano munharaunda dzavo, muzvikoro, kumisika, kumachechi nemunzvimbo dzakawanda dzinosangana vanhu. Jonga kande miri weStudio 7 abata vakambove gurukota rezveutano uye vave meya veguta rekwekwe Dr. Henry Madzorera kuti tinzwewo maonero avo.
Urongwa hwakakosha zvikuru kunyika yeZimbabwe, nokuti seZimbabwe aimu yedu ndeyekuti makore mashomanana anotevera tive tinodeclarewa neWorld Health Organization kuti tiri polio free country. Kuve tichibaya periodically, tichibaya nhomba, tichiwedzera kubaya nhomba pamusoro pemaroutine vaccinations atinoita zvakanyanya kukosha, nokuti ndopatobata vaya vasina mubvera vabayiwa. Tichibata zvakare vamwe vakabayiwa asi vasina kuresponda zvakanaka kunhomba iyoyo, vasina kudevelopa immunity kupolio. Saka zvakanyanyisa kukosha, zvinowedzera vanhu vari immune, vana vari immune kupolio, zvichiwedzera iye atinoti herd immunity yedu, kuitira kuti izvo population yedu at large igare iri protected kubva kupolio.
Zvirongwa zviri kuparurwa nehurumende izvi zvirongwa zvamunozoona zvichishanda here? Nekuti tinoona dambudziko rezvirwere zvakasiyana siyana muZimbabwe rinongoramba ririmo, asi tichinzwa kunzi kwaparurwa urongwa hwakati hwekudzivirira chirwere chakati kana hwekurwisa chirwere chakati.
Zvirongwa izvi zvakasiyana siyana in their effectiveness. Chirongwa chepolio chinoshanda, nokuti kana tichinge tavaccinata tawedzera nhomba iyi pakati pevana vedu vese vari muZimbabwe vanokwanisa kubata polio, tiri kutowedzera herd immunity yedu, tiri kutodzivirira. Zvichireva kuti vana vakauya vakawandawo kuzopamiwa kupiwa nhomba iyi, isu tee tichieliminatawo chirwere ichi. Rega ndimenshene kuti izvo chirwere chepolio muZimbabwe chava very rare. Handisi kuziva izvino kuti taane makore mangani tisati taripota a single case yepolio muno muZimbabwe. Saka zviri kutishandira zvepolio. Zvirwere zvinosiyana-siyana neeffectiveness yenhomba dzacho inosiyana-siyana, asi yepolio indonange inonatsa kushanda zvakanaka.
Pari zvino nyika iri kunetsekana nechirwere chekolera, pane urongwa here hwamungatidai hurumende yaita kudzivirira kana kupedza dambudziko iri kamwe chete?
Kudzivirirwa kwenyaya yekolera hakuna paviri. Tikasagadzirisa nyaya yeupfumi hwenyika, tikasapedza urombo huri munyika, tikasapedza nyaya yemvura isina kuuchikwa zvakanaka, isina kuchena, tikasapedza nyaya yetsvina dzizere mumadhorobha medu munyango kumarizevha, tikasagadzirisa nyaya yezvimbuzi kuti tsvina yese ipinde muchimbuzi isangopararire mumusha wedza mutaundi kana kuti murizevha, tikasagadzirisa izvozvo hapana zvatiri kuita. Korera inongoramba ichingodzoka. Korera chirwere chetsvina. Tinofanira kuwedzera zvakare nehealth education, nyaya yekugeza maoko, nenyaya yekuona kuti tiri kudya zvinhu zvichipisa, nyaya yekubhoila zvinhu nemvura yatinonwa. But education haishande kana mama fundamentals asipo. Kana vana vasina mvura yacho yekugeza, education haina chainoshanda. Saka hurumende ngaigadzirise economy. Korera chirwere chevarombo.
Avo vange vari vakambove gurukota rezveutano uye vave meya veguta rekwekwe Dr. Henry Madzorera vari parunhare kukwekwe naJonga Kandemiri weStudio 7. Banga guru rinokuretesa mari pasi rese reWorld Bank nesangano reInternational Monetary Fund ari kuita musangano wepagore kuMarrakesh, Morocco. Musangano uyu wakatanga nemusi wemuvhuro uchipera mangwana. Vari kupinda mumusangano iyi vanosanganisira makurukota ezvemari, magavhuna emabhanga makuru, nyanzvi munyaya dzezveupfumi pamwe nemasangano akazvimirira oga. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube varikowo kumusangano uyu vachitungamira chikwata cheZimbabwe. Vachinyora padande mutande ravo reX kana kuti yaimbonzi Twitter, vaNcube vanoti chinangwa chavo ndechekutaura nevakakweretwa mari neZimbabwe vairi kutadza kubhadhara kuti vaone kuti vangabvumira nezvipi. mumwe ari kupinda mumusangano uyu ndiye vanoongorora nyaya dzezveupfumi vari sachigaro vesangano reDisability Reform Coalition vaMasimba Kuchera. Blessing Zulu weStudio 7 abata vakuchera akatanga nekuvabvunza kuti sei masangano uyu wakakosha kuZimbabwe.
Zimbabwe iri kuda kukweresa mari kubva kwaIMF neWorld Bank. Asi isusuwo savanhu tiri kuti IMF neWorld Bank mari dzavari kupa Zimbabwe dziri kuita kuti Zimbabwe isakwanisa kupa vanhu vayo zvekurarama nazvo zvakakwana. Nekuti vanenge vachiti vanhu ngavazvibhadharire vega utano, vanhu ngavazvibhadharire vega chikoro, vashandi vehurumende ngavatsawedzerwa mari.
Zvii chaizvo zvamunofunga kuti zvinofanira kuti zviitwe kuti ukama uhwo husave hwekuwandirana?
Kuri kuti Zimbabwe iri kuda kuramba ichidyidzana neIMF neWorld Bank, vanofanira kusiya tsika yavo yekuti vanhu vanofanira kumunikidzwa vachinima zvinoita kuti vararame upenyu hwavo huendere mberi. Isu tiri kutoti ukama hunofanira kunge huripo ndehwekuti hurumende haifaniri kunge ichikwereta.
Zvino ikasakwereta hapazoite matambudziko here ekuti kana ichida kugadzira migwagwa nezvimwe zvivakwa nezvimwe zvakadaro daro, mari yacho inozobva kupi vakuchera?
Zvinhu zvakawanda muZimbabwe zvinokwanisa kuti tiite mari. Dai kuri kuti hapana uori, dai kuri kuti hapana kusashanda kwemari zvakanaka. Saka isu tiri kutoti hurumende ngaitsvake nzira dzekuti tishandise zvatiinazvo nenzira inoita kuti munhu wese anga achiwana cheuviri pane zviri kuitika iko zvino zvemazvake mazvake zvikwari zvamanheru.
Avo vange vari vanoongorora nyaya dzezveupfumi vari parunhare kuMorocco naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Mutauriri weZANU-PF vaChris Mutsvangwa vanoti mutungamiri weTriple C Vanessa Chamisa vakatuma nhumwe dzavo kumutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti paitwe nhaurirano. MuNewsday, sangano rakazvimirira reIBECU likaZulu rinokurudzira hurumende kuti iise vanhu vanochengetedza zvikwangwani zvarakaisa pane mamwe makuva evanhu vakaurwa mumatunhu eMatabeleland neMidlands vakachengetwa vakawanda panguva yekukura hundi, vachiti zvikwangwani zvavanoisa zvinobviswa nevanhu vanofungidzirwa kuti vasori. MuNewsday makare mune nyaya inoti kutengeswa nekuita zvepabonde nevana vadiki kuri kunyanya muZimbabwe, pamwe nekumanikidzwa kwevana vaduku mukuti vashande vachibetsera kuchengeta mhuri dzavo. Izvi zvabudiswa kubva mugwaro ranyorwa nemuzinda weAmerica muHarare ichishandisa mari muhomwe yayo yechirongwa cheGlobal Gateway. Mubatanidzwa weEuropean Union yapa mari inoita mamiriyoni zana nemakumi maviri emadhora ekuAmerica US$120 million kuZambia neZimbabwe kuti ishandiswe mukugadziridza dhamu rekariba kuti rikwanise kugaya moto muzhinji. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Haina hangu dzeZimbabwe nei ndakutozvineta nazvo. Ndakuneta nazvo zvezanhu ndakuneta nazvo. Tiri kuziva here kuti pane mumwe munhu akanyora tsamba achiti Mnangagwa haana kusarudzwa. Haana kusarudzwa chii kuti ave president. Asi havana kutora action fast kuendesa nyaya dzacho kukoti. Imanje ivoti 2 minutes chiri chete yetribusibe dzimwe ranyora zvikanzei ava mamemba anofanira kusaspendwa chii. Fast yatoenda kukoti nyaya yacho. MuZimbabwe mahumbwe chaivo. Mahumbwe chaicho ari kuitika aya. Chasvika rini?
PaStudio 7 makadi koye uyo anonzi Munyaradzi akaurayiwa akapondwa kugoko kuzhombe uyo adiko kuti roverowo vanhu vanetsa vana Shabangu ana Mnangagwa nevanhu vake ana Mudhenda vachinetsa haagone kutirovero vanhu vavo here kana kutumirawo nhunzi sezvaakaita muprofita aida kutsikirira nyaya yake. Vatinetsa vanhu ivavo, vatishupa munyika muno, vatishungurudza, hatina rugare. Izvezvi kuno kuchiweshe tiri kunyimwa fetiraiza kuchiweshe kunonzi kwashopu. Vese masapotazi etripisi vese vari kunyimwa fetiraiza, vari kunyimwa zvinhu zvinowanikwa zvichinzi ndezvehurumende zvese, havasi kupiwa. Vatinetsa vanhu ivava, vatashungurudzwa muzimbabwe muno. Vadai vatinzwawo chokwadi.
Vana pupuraito garepi motoziva nhau dzetriplesi kutokundewa matriplesi yacho. Apa muchiita nzeye hatina basa nazvo, yeye hatina basa nazvo, but murimo mutriplesi makagara makati dzi triplesi. Hatina kupuza mazuva ano kune social media. Musapedza nguva kuya muchinyepera pa Studio 7. Tinozvionera zviri kuitika tega. Saka musada kuti tinyepera mazuva ano zvachinja. Chinjai politics dzenyu dzapusa idzasara dzenyu idzi.
Pa Studio 7 muri sei? Ndaona Congress yanga ichiitwa navamutsvangwa. Vamutsvangwa kupedza 3 hours dzese vachingoti chamisa yepuppet. Chamisa ipuppet yeUK, yekuUN, isusu tine machina, isusu machina akati anotipa mari. Tovaka zvinhu zvevana hwana hudiki zvinoitwa zviya zvinoitwa kumahubwe, zvezvo zvinoitwa nevana vadiki vanenge vachitamba matope. Ndozvachiitwa namutsvangwa. Munhu mukuru anobata nza nyika adaro. Kana uri munhu mukuru unoda kuti macitizens abatane, hautauri zvedivision. Vamutsvangwa vakachiisa division pakati petripusi nezanupf. Zvanga vachitaura zvine sensi izvo zviya, nhaye munanga zvinayo, nhaye mutsvanga zvamakutaura zvine sensi. Imwi vamutsvanga ndimwi puppet yeChina. Ndimwi puppet yeChina vamutsvanga. Vati vamutsvanga svika risvike ndimwi puppet yeChina, mabuda pachena muchitaura mega nemuromo wenyu kuti imi munopiwa mari neChina muchivaka parliament. Kuita sei? Who is the puppet of China? It's you, not Chamisa. ZANU-PF must go. Mataura mega pachena vamutsvanga kuti munopiwa mari neChina. What is China? China havasi varungu. Muri kutovhaina nazvo tichitambura sisi macitizen pasi nezanupf. ZANU-PF must go. Yaye puppet mutsvanga, yaye puppet mutsvanga pasi neomi vamutsvanga.
Studio 7 makadini makadini ko. Haine zvinondishamisa zvinokutaurwa navanhu vezanupf vana marapira kuti si havapindiri zvinhu zvesisi kukonana kumapoka kwavo. Vakatopindira kade vakanga vasingadi kuzvipindira vasina kudzinga kama MPs. Saka zvinotongoreva kuti ivo vari involved munyaya dzese dziri kuitika idzodzi dzevanhu vari kudzingwa. Ndo vari kutenga vanhu vari kunyora tsamba dzenhema. Ungataurawo ndasi unotaurira vana vegrade 0 kuti hatipindiri, ivo vakatopindira. Imi makatoteerera zvinhu zvavanhu zvavari kukonana kumapoka kwavo. Vanhu vezanupf vanotoona savanhu vasingafungi, ona savanhu vasingafungi. Voti yangu ndinoida vanhu vezanupf, ndoda voti yangu yamakaba.
Halo pastudio 7. Dambudziko rataanaro ndire vanhu vakaita sana mutenda. Chandoona ndechekuti pakuda kutoitwa an inquiry on his fitness kuti tione kuti anokodzera here kuva speaker. Not otherwise nyaya yapo inombosiyana nezvekuti Palestine neIsrael ndozvichangoitika muno. Bozaina yauda kujairira vanhu bozi maita vakuita aivinoprovhoka vanhu.
Danonoka wande, inini ndiri kuda kuto apo panyaya dzeoni napo pagadziriswa pekudzinga marutinini edu ETCCC muparliament maMP. Pasi kumire zvakanaka, ngapaone kuti paswini apapo. Munanga kwangaziye kuti zvakanaka, ndoti tiri kuda kwete zvekuti tiswere tichingoshanda tisikahori, tichipedza tichishanda mari yachena zvinoshanda kana taipuwa.
Macitizens mamuka sei? Edweka, this is a warning zviri kuitwa naShabangu izvi. Rangarirai ngonzo rakambozviita tichiti kutamba tikagumisira tatorodza maMPs edu. Izvi ngazvivhari sezvo zvichiri pakutotanga kudai sa zvaindirira kure izvi. Otherwise tinozivewo kabako mvura yenaya. Ngonzo ramuka ari Shabangu nhasi. Ngatikurudzirane tindoratidzira tidemonstrate mumarodium. ZANU-PF must go. Vajaira vanhu ava. Varoda zvekuti bvisa pa pa participation yedu yatiri kuti some elections have been rigged. Tikonzentrate nokurwisa masitsi atakawina kudhara. Saka ngatiratidzire hapana kusiri kufa. Ini Joma pa Joburg.
Idzo dzange dziri pfungwa dzavamwe vatereri dzisine ne Studio 7. Isu atina kwatakarerekera.
Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica pamusoro pekurwiswa kweIsrael neHamas. Nemusi wa 8 gumi guru, pasina anofungira Hamas yakarwisa nyika yeIsrael ichibva nemuGaza Strip ichishandisa motikari, ndege nezvemugungwa. Vanhu vafamu Israel nemuGaza vadarika zviuru zviviri uye vakuvara vachidarika zviuru zvitanhatu kana kuti 6,000 kusanganisa zvizvarwa zveAmerica. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakashora zvakadzama zvakaitwa neHamas izvi. Gurukota reAmerica rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaAntony Blinken vanoti kurwiswa kweIsrael kwakaitwa neHamas ndiko kwakaipisisa kubva pahondo yeYom Kippur yakaitika makore makumi mashanu apfuura muna 1973, asi vachiti pane mutsauko wekuti hondo yeYom Kippur yakanga iri pakati penyika mbiri, mauto eimwe nyika achirwa nemauto eimwe nyika uye pachionekwa miganhu yenyika. VaBlinken vanoti kurwiswa kwakaitwa Israel neHamas ndekwevanhu vanopfurikidza mwero, vakauraya vanhu vemuIsrael mumigwagwa yemumaguta avo, vachivauraya mudzimba dzavo, vachipamba varume, vanhukadzi nemhuri dzavo vachienda navo kuGaza. Bazi reAmerica rinoona nezvekudzivirira kwenyika kana kuti US Defense Department rinoti Hamas yakauraya vanhu nenzira yaishandiswa neISIS, dzimba dzevanhu dzichipiswa, vechidiki vachipfurwa pavaitandarira, vachiti bazi ravo riri kushanda nesimba kuti Israel iwane zvombo. Gurukota reAmerica rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika vaLloyd Austin vakazivisa kuti ngarava yehondo inonzi USS Gerald R. Ford Carrier Strike Group dziri munzira kuenda kuIsrael. Vachitaura pamusoro pekuti Iran ine chekuita nekurwiswa kweIsrael here, vaBlinken vakati America haisati yave neumbowo hunoratidza kana Iran ine chekuita nekurwiswa kweIsrael uku, vachiti America iri kuongorora nyaya iyi. Vakati chavanoziva ndechekuti Iran neHamas vane usawira hwemakore mazhinji, zvinova zvakakonzera kuti America ione kuti Iran haibudiriri muzviito zvayo, kusanganisa kutemera Iran zvirango pamwe nemazana mana ezvizvarwa zvayo uye kutemerawo zvirango pamakambani eIran anopfuura mazana mana nechikonzero chekutsigira kwavo Hamas. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoti America ichabetsera Israel nevanhu vayo sezvo kupfurikidza mwero chiri chunhu chisina kunaka, vachiti Israel ine kodzero yekuzvidzivirira pamwe nevanhu vayo. VaBiden vanoyambira vamwe vasingafariri Israel kuti vasashandisa zviri kuitika izvi kuti vakovadze Israel, vachiti America ichamira neIsrael zvakasimba. Mashoko awa anoratidza pamire yehurumende yeAmerica pamusoro pekurwiswa kweIsrael neHamas.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reSADC rinoburitsa gwaro rezvakawanikwa nechikwata charo pamusoro pesarudzo dzakaitwa muZimbabwe gore rino. Chirongwa chechina chekubaya nhomba yekudzivirira mhetamakumbo kana kuti polio pavana vaduku chiri kupera nhasi. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti sangano reIMF ndiro riri kukonzera kuti Zimbabwe itadze kubhadhara zvikwereti zvayo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, nichikusiyai muna Chris Gande nenhau dzeIsindebele.